trendybeats.com.
Well, 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 Dandy go, 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 go. Yeah, oh, you
streets on the
beat. Baranga, ekuta mbuzika, anoti makutenda. Aziva rumbo, waka sarasa tika, bachafuma ne kutenda. Atika tongere mwari unga baka tiche. Kana muchuchi, simu fundisi, muno siva paipe. Kana mata dichiti, muzara, wondo, yota. Giovanni kuti seiwo, mwari ni kundi seiwo, inini muzara, hondo, yota. Giovanni kuti seiwo, mwari ni kundi seiwo, imimi. Satani anoda pabaru wenyaziso, saka ndichigara ndakavhura ziso. Atimire tiri kufamba nemaridzo, ndinorara ndakavhura wanziso. Kuitira ndione, mwari taiwo ndikone. Naida ndipone, mukuru vandinobata nao vese vagonditi. Chama muhombe, chama muhombe, chama muhombe, chama muhombe, mbiri yese twayamata ndichiti muzara. Hondo, yota, Jehovha ndikuti seiwo, mwari ndikundi seiwo, inini mavanga ekutambudzika anoti makutenda. Asi varombo vakasarasa tika, vachafuma nekutenda. Hatinga tongere mwari unga vakati cheri. Kana muchuchisi, mufundisi, munoziva paipe. Kana mata ndichiti muzara, hondo, yota. Jehovha ndikuti seiwo, mwari ndikundi seiwo, inini muzara, hondo, yota. Jehovha ndikuti seiwo, mwari ndikundi seiwo, inini. Satani anoda pabaru wenyadziso, saka ndichigara ndakavhura ziso. Atimire tiri kufamba nemaridzo, ndinorara ndakavhura wanziso. Kuitira ndione, mwari taiwo ndikone. Ndaida ndipone, mukuru vandinobata nao vese vagonditi. Chama muhombe, chama muhombe, chama muhombe, chama muhombe, mbiri yese twayamata ndichiti muzara. Hondo, yota. Jehovha ndikuti seiwo, mwari ndikundi seiwo, inini.
Streets on the beat.
Ndiriwe kungosara.
More music on trendybeats.com.